Vachibva panyaya yavo yavanga vafambira yekutsvaira muchinhoyi vamunangagwa vati zvakakosha kuti vanhu vabatane nekusavengana kuitira kuti pave nebudiriro yekusvika pazvishuwo zvakanaka zvinotarisirwa senyika. Vamunangagwa vati vanhu vakabatana munyika, Zimbabwe inogona kukunda uye kubuda mumatambudziko ayakatarisana nawo.
Nhamo dzatinadzoko zvino takabatana tichiwirana, tichikurukura, tinodzana zvakaita nezvakanaka, tinosvika tese. Parasika tichimumirira, aiwa wada matae tokumirira tifambe. Ndinoyeuka tichi vadiki.
Vamunangagwa vati vanhu havafanirwe kuvengana sezvo vari vanhu vamwe chete vemuZimbabwe.
This journey we are traveling is a torturous journey. Inoita mukwidza namatero nekutsedza. Asi tinofanira kusvika kwatinoenda. Tichayambuka Jorodhani toenda kunosvika kwatakatara kuti tisvike. Hapana anotisvitsa ikoko kunze kwedu toga. Saka tichizvidikana, tochera chikomba, tokira mate kuti handisumbirwi kuvenga umwe wekwangu muZimbabwe. Peace, 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 peace. We must preach love, love, love. We must preach unity, unity, unity. Tikabvena izvozvo rwendo rwedu rwereruka kwatiri kuenda. Nhamo dzatinadzoko.
Vamunangagwa vachiwo muchirongwa chekuzvitonga kwematunhu makanzuro akapuhwa mari nehurumende nekudaro anofanirwa kupa vagari mvura yakachena pamwe nekutakura marara mudzimba.
Tinemwe ndima inotaura kuti kuve nedevolution kubvira kumasimba okutenda asangogara kumusoro kweHarare, mamwe taaburitse amuve kuno kumakanzuro. Tipe mari kumaurban councils nemarodhisi councils. Takatounza mari takuti dambu rayo rimwe rishandiswe kuti nzvimbo dzicheme mumatunhu matinogara.
Meya weguta rechinhoyi vebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vadik Mukumbi vati vakapiwa mari inosvika mazana masere ezviuru zvemadhora iyo vakatotanga kushandisa kupa vagari mvura yakachena, kuchera zvibhorani pamwe nekutakurwa kwemabhini.
Sofa tapuwa mari inosvika 800,000 and mari iyoyo imwe yacho takaanotenga pombi kuti tiwedzere mvura yatinopomba pazuva. Imwe zvakare takaita kurongwa hwekusustaina nekuti refurbish maballs edu munharaunda. Ndo kwatakashandira mari yehurumende iyoyo. Saka ndo zvaita kuti mvura yedu ive ine kaimprovement pamazuva mashomana apfuura. Asi tiri kuda titokumbire kuhurumende irambe ichiwedzerwa because mari iyoyo yatibatsira mune zvakawanda. Zvatanga tisina kutarisira tichivandudza uwandu hwemvura kuti vagari vedu varerukirwe mumamisha matinobva.
Mumwe mugari wemuchinhoyi vageshe mhaka vati mashoko avamunangagwa akanaka, asi chinoshamisa ndechekuti havasi kuateedzera sezvo vasiri kuda kutaurirana navachamisa.
Vanofanira kuwirirana nevatorera navo pamadambudziko ari munyika imomo, kuti vanhu vanofanira kuwirirana vachidzidza navo vachinzwisisana pamaproblems ari ipo on the ground. Similari ivovo vakuru vachena ndo vanofanira kutori exemplary kusuri ikoko vachitaurirana vachiwirirana. Tiri pasi katozongopedzisira wedu isusu tiri pasi.
Vamunangagwa vati nyaya yekuchenesa nharaunda yakanaka, asi vanhu vanofanirwa kutanga kuchenesa mudzimba nemwoyo yavo. Vamunangagwa vatsvaira nzvimbo 10 kubva pavakaparura chirongwa chekuchenesa nharaunda dzinogara vanhu gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.